Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti hurumende ibvise confusion yatiri kunzwa pari zvino izvi maringe nekuti vanhu vachazenge vachibhadhara here kana kuti vachazenge vasingabhadhari, nekuti takambonzwa minista vefinance vakabuda vachiti veruzhinji vachazenge vachibhadhara kunze kweavo vanenge vasarudzwa nehurumende kuti ndo vavanoti mavulnerable groups, vakaita semafrontline health workers, vakwegura nevaya vanogona kunge vaine zvimwe zvirwere zvavainazvo. Asi nerimwe zuva tonzwawo zvekare mutungamiri wenyika nemukuru webazi rezveutano vachiti aiwa kwete, vanhu vachazenge vasingabhadhare.
Kusataura nezwi rimwe chete muhurumende kunokonzera matambudziko akaita sei?
Izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vasanyatsonzwisisa kuti zvinhu zvacho zviri kumbofamba sei. Asi chinhu chakakosha ndechekuti sezvatiri kuonawo kune dzimwe nyika, vari kutanga nekutungamidza vashandi vezveutano avo vanoshanda mumakirinika nemuzvipatara, votungamidzawo zvekare vakwegura, votungamidzawo zvekare vaya vanogona kunge vachirarama nezvimwe zvirwere.
Ko, vamwe veruzhinji zvinenge zvichizofamba sei?
Vanhu vakazoita semapoliticians nevamwewo vejekerere ndivo vozotevedzera mumasure. Saka kujekeswa ikoko kunenge kwakakosha, nekuti pari zvino izvi tiri kunzwa kune mamesages akasiyana siyana ari kubva kune vanhu vatinenge vachifanirwa kunge vari vatungamiri vanofanirwa kunge vachinzwisisa kuti mabasa acho rollout achazenge achifamba sei, uye nekuti nderini chaiye watichazenge tichitanga kubaya iyo nhomba iyi. Nekuda kwekuti South Africa tikuona nhomba yavo yakatosvika, mabasa avo ekubaya vanhu atotanga. Asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti hurumende kana yakubaya vanhu isazosarudza kuti toda kubaya vana veZimbabwe chete. Tine vanhu vakapotera vanogara muno munyika, vanhu ivavo vanenge vachifanirwa kubayiwawo zvekare. Tine vamwe vanhu vanosenza muno muZimbabwe asi vasiri vana vemuno muZimbabwe, vanhu ivavo vanofanirwa kunge vachibayiwawo zvekare.
Kose zvakakosha kuti vabayiwawo nhomba iyi?
Nekuda kwekuti kuti nhomba inyatsoshanda inofanirwa kunge ichibaya vanhu vakati vane chitsama, kwete kuti mobaya vamwe muchisiya, haizonyatsoshanda sezvainenge ichitarisirwa. Saka zvekusarura kuti iwe wakazvarirwa kupi kana kuti uri mwana wekupi, haiwa, tisingatarisire izvozvo. Totarisira kuti kana nhomba yauya, chero munhu ari muno muZimbabwe ngaapiwe mukana kana akasununguka kuti ari kuda kubayiwa, wekuti akwanise kunge achiita sei achibayiwawo nhomba iyoyo.